manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 10/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzwika kwepfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rePVO yasangana muHarare nhasi kuti izive zvakabuda muvanhu. Boka rehurumende rinoona nezvemagariro nechikafu. Rinoti matunhu maviri chete pamatunhu makumi matanhatu ndo ane chikafu chinokwana munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzwika kwepfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira rePVO Amendment Bill yasangana nhasi masikati kuti izeye zvakabva muvanhu uye kuti bhiri iri ringafambiswa sei kuenda mberi. Asi zvinonzi mune kusawirirana kukuru pakuti bhiri iri rofambiswa sei. Dzimwe nhengo dzeparamende dzichinzi dziri kuda kuti bhiri iri rinyorwe riri mururimi runonzwikwa nevanhu vose munyika uye vanhu vapiwe zvakare mukana wekupa pfungwa dzavo. Izvo zvinonzi zviri kurambwawo nevamwe mukomiti iyi vari kuti mune remangwana mabhiri achauya ndiwo anofanirwa kuzonyorwa ari mururimi runonzwikwa nevanhu vose. Komiti inonzi ichasangana zvakare nemusi wechina kuti ienderere mberi nekuziya zvakawanikwa kubva muvanhu zviri pamusoro pebhiri iri. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekomiti iyi amai Mashonganyika sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nhengo yekomiti vaJohn Cooker vari mumiriri wemukobha muparamende.
Tinotenda nhasi chokwadi tanga tiri kuzeya tichionesana nekomiti mashandiro atakanga takaita, asi tiri kuona paongoro yatachiita kuti bhiri iri kune vamwe vanga vari kutinga rienderere mberi, kune vamwe vanga vasiri kurigamuchira, kune vamwewo vanga vane muono wekuti mubhiri rori mune zvinoda kukwenenzerwa kuti zvibude zvakanaka. Uyezve mukufamba kwatakaita tiri kuona kuti vazhinji vari munyika kwatakatenderera vanga vasina ruzivo rwekunyatsoziva kuti mubhiri iri chii chiri kumborehwa zvikuru sei takanangana panyaya yemutauro. Nekuti mukatarisa bhiri redu rakanyorwa nechirudzi chechirungu, saka tisaindi kuti tine vanhu vagari vari muZimbabwe vakasiyana siyana vanotaura mutauro yakasiyana siyana, matonga ana ndevede zvinhu zvatatiri kuongorora kuti mabhiri anotevera. Zvakakosha kuti pese patinoita bhiri ringe rine mutauro unoita kuti vanhu vanzwisise kuti bhiri riri kumboti chii. Uyezve patiri kutarisa tichitaura kuti ari wakabudo pese panoitwa mabhiri apa, ministry inenge nebhiri rainenge ichiita ngaitange yaenda yanoita kune macampaign awareness aya ekuti vanhu vazivi kuti tichida kuboita nezvei.
Saka zviri kureva here kuti bhiri raakudzokera muvanhu kana pakaa patumirwa zvariri pamusoro pazvo mururimi runonzwikwa nevanhu?
Aiwa, hazvisizvo zvatiri kureva nekuti kutaura kwandekuita ndokuti zuva rana tanga tiri kufanana tichizeya bhiri, asi bhiri hatina kukwanisa kuti titedze kurizeya rese muzuva ranhasi. Tiri kuenderera mberi kurizeya bhiri irori nemusi wechina uyo watinozobuda tichifainaliza kuti tatenderana zvipi kuti tizive kuti tiri kubva kuti tichienda kupi nemabhiriwa.
Tinoona kuti pane mimwe misangano yakasiyirwa panzira yakanga iri yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri, mune urongwa here rwekuti misangano iyoyo izoitwa ichipedziswa?
Kureva kwandamboita kana tiri komiti tinogara pasi tuita chisungu, tuita chikimbera. Saka na izuzu mwenye nyanga ni mwenye, wanenga chuna mudari wa mbika za gara wa komitiro. Saka pia chizi yetu inchisi kwa mbika za gara, kezawa tutatendera na shiti. Kujoke la kuwa nyere, kana tibiru mwenye rambeni. Nekutu tinotari ita mjimbo za taka ita kutu kataka sangani na challenge ki, na tando jiko. Injimbo ngani, ili zaka wanda si, ili zuno zi kini zaka aywa, gati jokereka na kutu aywa, dini ikuda, masambisi wa raka itua, raka sambisi wa sakana.
Tunozwa uti papa inu kuwele mkwa kwe piri, kwa ngu shitarisu wa kuitu kwa shondo rino kwe biri ilo kana second reading. Zino rewa ero kuti zichambo misu kwa ilo kushika ma tanga masangana.
Nima mitu nita tu kuitari wae, tuno imba kutu ye, ilo kuna kusatimba mkutu ilo rinei, mkutu ziti kini kudzea, kwa msoro pari, skuru sui patini kita sangana mechina, do patini kita ziwa kutichamira kata itasei.
Vanga vari nengo yekomite paramende inoonana zvekutongwa kwematunhu varumiriri vemukoba muparamende Honorable Kuka vari parunare nestudio 7 muHarare. Komiti yehurumende inoongorora mamiriro enyaya dzechikafu munyika yeLivelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC inoti matunhu maviri chete pamatunhu madiki makumi matanhatu emunyika ndiwo ane chikafu chinokwana kupedza mwedzi gumi nemiviri. Gwaro rakaburiswa nekomiti iyi richitarisa mwedzi wakubvumbi rinotiwo gohwo remwaka uno rakadzikira nezvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% kana zvichienzaniswa negohwo rakawanikwa mwedzi wapera. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi mukugoerwa kwechikafu iye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga.
Zvinotaura kuti nyika yakatarisana nenzara huru because mukatarisa percentage iri kutaurwa iyi ipercentage yakakura zvekuti 58 madistricts haana chikafu chinokwana kureva kuti senyika takatarisana nenzara yakatsvuka.
Tishitarisa nemamiriro akaita dambudziko renzara iri matunhu here anganzi anombomiswa kune matunhu ari kuda rubatsiro pane inongo
isi maassessment zvaanoita achishanda nemaaverage hazvireve kuti every household yedunhu kana dai ari kunzi ane chikafu hazvireve kuti chikafu ichocho chiri muimba yega yega vari kusenza nemaaverage yekuti tikaona uwandu hwechibage chakakohwewa mudunhu iri chingakwane kuriritira vanhu vedunhu iroro asi hazvireve kuti vakakohwa vanopa vasina kukohwa saka munozoona kuti even mumatunhu acho ari kunzi makaguta imomo mune vanhu vanenge vachida kutopuhwa rubatsiro ndizvo ndizvoone kunenge kusina uko kunogona kunge kuine dzimbawo shoma dzakakohwa zvinoenda pamberi saka zvazvinotaura ndezvekungoti almost every district rinekenge richitoda a kind of a food aid kuti vanhu vasafe nenzara.
Tiri kuona kuti hurumende ichibatsirwa nemasangano akaita sana WFP neUnited Nations vari kutsvagawo rubatsiro rwavari kuti hunodiwa nekukasika. Pane zvati zvaziviswa here kuti zvati zvawanikwa?
Ina hatisati taverenga maripoti yekuti pane chikafu chati chavapo here. Handingade kuti ndipe maonero angu nekuti handisati ndaona ripoti iri kuratidza kuti pamari iya yakakumbirwa yamari yapledgwa asi chatinoona tichitauri ndechekuti makwikwi ari kumadhona akanyanya kukura nekuti mukatarisa iye ino Southern Africa pachie zvayo ine nzara mozoenda kunana East Africa kwana Somalia vane nzara huru sazvekare then mozoenda kuri kurwiwa dzihondo kwakadai neko kunana Middle East tichiena saka madonors iwa mamwe mamwe vanopa ndo anenge achitarisirwa kupa kwese ikoko saka zvinoreva kuti mazino chavo kuti tikwanise kuwana rwese ruyamuro rwatiri kukumbira
kunze kwekumirira rubatsiro irworwu zvii zvingaitwa nevanhu kuti vange vachikwanisa kurarama mune dzimwe nzvimbo tinonzwa vachinzi vari kuchera goridhe munzizi nezvimwe zvakadaro
ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwakwu dzakasiyana siyana asi hwakumukwakwu dzimwe dzacho dzine njodzi.
Vanga vari Nyanzvi mukugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vari parunare kwamurehwa nestudio 7. Murongi mukuru wechirongwa chekugadzirisa nyaya yegukura hundi vari zvakare gweta guru renyika amai Virginia Mabhiza vanoti chirongwa ichi chichatanga mwedzi unotevera wachikunguru. pasi pechirongwa ichi icho chichange chitungamirwa nemadzimambo pachaitwa misangano yekunzwa kubva kune vane hama dzakapondwa pamwe nevakashungurudzwa panguva iyi. Amai Mabhiza vaudza Taboka Ncube weStudio 7 kuti vachaita musangano nemutungamiri wemadzimambo Mambo Muchane Kumalo nemutevedzeri wavo Mambo Fortune Charumbira Mangwana vachironga kuti chirongwa ichi choitwa sei.
Zvechokwadi tichinokoordinata and muchiona senenge yabuda kudaro tange kuine matare okunzwa nyaya dzakanangana nekukuraundi. Nyaya idzi dzakaparurwa nemutungamiri wedu wenyika president Emmerson Mnangagwa vachitaurayo kuti vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya dzekukuraundi kuitira kuti nyika tonodze vanhu vagarisane zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chave pedyo nekutanga. Makatarisira kuti matare aya achatanga kugara rini achizeya nyaya yekugiraundi uyezve madzimambo muri kukurukura nawo here panyaya idzi?
Isusu sesekretarieti tatichigadzirira kuti matare aya kunzvimbo dzacho dzazvakaitikira ange achiitwa pamwedzi unotevera waJulai. Saka pari zvino izvi tiri kutarisira chaita ine musangano na mambo wemadzimambo anova Chifu Muchana Kumalo nemutevedzeri wavo Mambo Charumbira nemusiwa 11 June tichironga mazuva chaiwo chaiwo achange achiitwa matare aya.
Vanga vari hamai Virginia Mabhiza vanove murongi mukuru wechirongwa chekugadzirisa nyaya yegukuraundi vari zvakare Gweta Guru Renyika vari parunhare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Mutungamiri wesangano remadzimambo Mambo Muchane Kumalo vaudza Studio 7 kuti vakamirira musangano uyu kuti vazive kuti vachange vachishanda sei kunyange hazvo varivo vakatarisirwa kuti vachatungamira chirongwa ichi. Bazi reJudicial Service Commission kana kuti JSC nhasi racherechedza makore 14 kubva zvaraumbwa nedonzvo rekufambisa nyaya dzine chekuita nematare edzimhosva munyika. Mutongi mukuru wedare ramagistrate Amai Faith Mushure vanoti sekomishen vane zvakawanda zvavagona kuzadzisa kusvika pari nhasi. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naIvans Zininga weStudio 7.
Zvinhu zvatakwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvakanyanya. Chikuru ndechekuti zvoni makosi akawedzerwa, materende dzimhosva awedzerwa kuitira kuti vanhu vanofamba kana vachibva kure vasafambe nzendo dzakakura kana dzakareba zvakanyanya kuti vakwanise kusvika matare edzimhosva. Patakatanga kwakanga kuine dare rinonzi reHighcourt ranga riri kuHarare chete nekuBulawayo, asi iye zvinoizvi taane dare reHighcourt kumasvingo, taanaro zvekwaMutare, taanaro zvekuChinoyi ende uye pane zvirongwa zvekuti dare irori rizoenda Uganda. Saka tawedzera maHighcourt munyika yeZimbabwe.
Vanga vari mutongi mukuru wematare yamagistrate Amai Faith Mushure vachitaura neStudio 7. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvemagariro akanaka evanhu vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
JSC ingazvipembedze hayo kuti iri kugona, hakungozvipo nyembe, asi chokwadi chatinoziva ndechekuti justice delivery system yemuZimbabwe haisi kushanda nemazvo.
Sei muchidaro vaambofana?
Chekutanga tiri kuona vanhu vakawanda kunyanya-nyanya vanenge vachinza ava vanotsoropodza hurumende kana kupikisa hurumende vachiwanikwa kana vane mhosva chaidzo, vachitongerwa kana kugara mujeri pasina kana umbowo hunopu. Watakazviona izvi navaJacob Ngarivhume vakatongerwa kugara muchitorongo kwemakore matatu, asi pachinzi panga pasina kana umbowo vanonzi muchirungu chemitemo prima facie.
Pachirungu ako zvinorevawo kuti kudini izvozvo?
Zvinorevawo kuti kana mhosva isati yatobvunzi nemutongi ndinoda kuinzwa, anobotanga abvunza kuti panotombove neumbowo here hungaite kuti mhosva ikudzi panotombove nemhosva inoda kutongwa.
Pane nhau yavabata yavati electronic case management, izvozvozvo zvinoshanda sei?
Iyi nyaya electronic case management system inotinetsei pakuti iyo
zvino zvemishini yemazuvano izvi hazvina kuipa tinoti Zimbabwe ngaifambiranewo nedzimwe nyika pano pasi tichishandisawo mishina yako umhizha huriko mazuvano wemakombiyuta ya tekinoloji asi ngatisanyeperanei Zimbabwe yakatosaririra vanhu vazhinji muZimbabwe havana nzira yekupinda mune yekushandisa zvinhu zvakadaro iyoyo vazhinji vedu ngatizive kuti kana zvikamu makumi mana kubva muzana dzevanhu vemuZimbabwe vanotogara kumareserva kusina kana magetsi chaiwo ndopatingazotaure zvemaindaneti nezvimwe zvakadaro kana netiweki chaiyo yekungoridza runharo zvaro kungoridzawo runhare
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachionawo zvemagariro akanaka evanhu vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Chikwata chevanhu vanonzi havafarire hongochani munyika chinonzi nezuro chakanoratidzira pamahofisi esangano rinomirira kodzero dzengochani regays and lesbians of Zimbabwe kana kuti GAUS muHarare chichida kuti sangano iri riburiswe munyika vairatidzira ava vanonzi vakasiya vanyoranyorawo chidziro chemudhuri wemahofisi aya pamwe nekunyora zvinyorwa zvinoti pasi nengochani Mlondolozi Ndlovu weStudio 7 abata vaSylvester Nyamatendedza vanove gweta resangano reGAUS kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Vanhu vane chitsama vanodarika guni vakauya pamusha pedu vachiratidza oprotesting pachirungu vachiti iwa hairirani nezvinoitwa neLGBTI oaanoita zvehongochani. Vakasvika vakanyoranyora chidziro chedu chokunze vaka nyora kujanekete vedu vakamira panze vakaridza ngoma vachiimba vachiratidzira nekusagutsikana nokupikisa nezvinoitwa nezvinonyorwa neGAUS
vanhu ava vanobva kupi nemazirenyu maonerenyu manzirenyu
vanhu ava tina rudzo rwakakwana uye kuti vanhu ava vabva kupi asi muvhidhiyo iri kutenderera vanoti ivo vanomiririra makereke akawanda ndozvatega zvatinazvo uye takazonomhanarawo nauyi kumapurisa so tinovimba vemutemo vari kuita uongororo sokuti taurirwa kwavakaita kuti vachaongorora nyaya yezvizere
takatarisa zviri kuitika tingati masvondo maviri apfuura takaonawo vekereke yemethodist vachiratidzira iyo zvinoizvi takuonawo izvi zvichiitika futi tingati isusu munoonawo sei magariro enyu kuti angava aine pundutso here kana kuti munofila kuva sefi here
kana tazosvika pachikamu chokunyorerana misha uye chokutsereterana zviri zvinotenedzei hongu kuratidzira kwavo kwanga kusina kuipa asi maratidziro avakaita kusva pakuzonyora kuda kuputsa zvinhu zvinoshoresa munhu wese ane kodzero yokuratidzira kana achinge ane zvaanogunununa ndinovimba dzemazimbabwes all have tine kodzero dzatinadzo semubumbiro wemutemo wedu asi kana tineda kuratidzira ngatiteri igwaro unotarirwa nenyika uye semazimbabwens todzekamatana anoda runyararo tivanhu anoda zvokutaurirana inonzi dialogue pachirungu kana tinge tisingavirirani tonyatsogara pazvonyatsoonesana totaurirana kuti tibudirei chinhu chimwe chete
avanga vari vaSylvester Nyamatendedza vanove gweta resangano reGAUS vari parunhare muHarare namulondolozi Ndlovu weStudio 7 tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Paramende itsva ichangobva kusarudzwa muSouth Africa iri kusangana kekutanga nechishanu chino apo mapato ezvematongerwo enyika ari kuedza kuumba hurumende yemubatanidzwa zvichitevera kushayikwa kwebato rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera izvi zvaziviswa nemutongi mukuru wematare Chief Justice Raymond Zondo mumashoko aburiswa nebazi rezvemutemo Dambudziko rekunwa nekushuta zvinodhaka rinonzirave kuvhiringidza basa rakanaka ririkuitwa pakurwisa utachiwana weHIV. Izvi ndezvimwezvo zviri kubuda pamisangano iri kuitwa nekomiti yeparamende yezveutano yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya yeHIV neAIDS. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezveHIV and AIDS pane mimwe yemisangano iyi wakaitwa muBulawayo, vamwe vanhu kusanganisira Nyanzvi nyaya dzezveutano vakati dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka riri kutekeshera zvakanyanya munyika zvekuti rave kuvhiringidza chirongwa chekurwisa utachiwana hweHIV. Vanoshanda nesangano reNational AIDS Council mumusha weGwavalanda, amai Abigail Chakavanga, vanoti vechidiki kunyanya ndivo vari kuita dambudziko iri.
Drug abuse yakukanganisa vana. Lese mwana ari pachirongwa ari kumwa maARVs akadhaka, akamwa drug riakasvuta, anodhakwa otura almost 2 to 3 days asina kuadhia kumatablets ake, saka viral load ipapo inobva yashuta.
Vanoshanda nesangano reZimbabwe Network of People Living with HIV kana kuti ZNPP Plus mudunhu reBulawayo, amai Addis Hlomani, vanoti pane zvakanaka zvakawanda zviri kuitwa nehurumende pakurwisa utachiwana hweHIV, asi izvi zvinogona kudzorerwa kumashure nekuda kwedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Vanomwa zvavo madora avo vachiita madrugs avo ipapo, they forget to take madrugs, they forget to prevent. No, ngatitaurire chokwadi, tiite zvinhu nemazvo.
Hlomani vakaudza vemusangano uyu kuti sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti kune vamwe vemachechi pamwe nevanoita zveun'anga vanomisana nevari kurarama neutachiwana hweHIV kunwa mishonga yavo vachiti vanenge varapwa nemweya mutsvene kana nenzira dzechivanhu idzi. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanorapa nemishonga yechivanhu reZimbabwe National Practitioners Association, vaCuthbert Nyaruvenda, vakabvuma kuti kune maprofita nevarapi vari kuita izvi.
Vanhu vazhinji vanonyeberwa vachinzisa kuhila nezita raJesu watopora. Hakusina chirwere mumiri, munhu otozonga achizadza vamwe kana kupesera afa. Asi kune vechivanhu kana kuti veboka randotungamirira takatowirirana kuti hakuna atawana gwenzi rokurapa HIV, vanhu ngavaende kuchipatara.
Dr Ngazimuno Chuma ndiwo mukuru weantiretroviral clinic kana kuti center of excellence pamupindo hospital, vakatsinhirawo kukura kuri kuita dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka. Vakati
macounselors vanhu vanotaura nevanhu vachinzwisa maproblems avainawo vachibatsira vanhu vacho kuti vaite masolutions. Kubva pakatanga izvi zvemadrugs takazvowedzera anonzi mapsychologist. Mapsychologist anenge ari more specialized than macounselors, saka kana tikaita vanhu vane dambudziko remadrugs vanoonekwa napsychologist.
Mukuru weNAC mudunhu reBulawayo, amai Sinatra Nyati, vanoti hapasati pave kuzivikanwa kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka rakakura sei munyika.
Dzimwe nguva vabereki vakashayika, dzimwe nguva vabereki vakaenda kunze kwenyika kunotsvaka mari. Vachengeti vevana zvikuru vanotadza kunyatsova consistent kuti mwana atore mapiritsi ake zvakanaka. Dzimwe nguva futi vana vanongodhererawo kuti iwe hauzobereki wangu, risisi webasa, unonditaurira chii? Saka izvozvo zvinoita kuti vana varege kumwa zvakanaka mapiritsi avo.
Sangano rena richishanda pamwe nerevechidiki reSeaward richangoparura ongororo yekuda kuziva kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kusanganisira kuita izvi kuchishandiswa majekiseni rakakura sei munyika, uye ongororo iyi ichangoparurwa mumaguta eHarare neBulawayo. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vari kurarama nechirwere cheHIV munyika, miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vari kunwa mushonga wekuderedza ukasha hwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vachiti hurumende yavo yakazvipira kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Mapurisa asungawo zviuru nezviuru zvevanhu vari kunzi vari kutengesa nekushandisa zvinodhaka. Komiti yeparamende iri kunzwa mamiriro ezvinhu munyaya dzeHIV AIDS munyika, zvikuru kuchitariswa dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka iro riri kukura munyika senzira yekuona kuti ndezvipi zvingaitwa kurwisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi, vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachanga vachibvunzurudzwa nevanhu vanoona nezvemajeri. Izvi zvichiitirwa kuti mutongi aoneka navaTrump vachikodzera kuti vange vachipika jeri vari kunze kana kuti vopinda mukati, zvichitevera kuwanikwa kwavo vaine mhosva svondo rapera. Tanonoka wandewe Studio 7, Abata Gweta, Vakene Dimasie, Vesanga Nore All Hands on Justice, kutifinzgo maonero avo.
Hungu wa Trump wachawe wachi atenda iyo yatingati hearing ye pro, ya inonzi ne New York probation. Inongowe process inoitwa munhu wese anenge abatwa nemhosva kuti vaone kuti vanokodzera here. Kuti vawane yatingati mutongo ungaite kuti zvinhu zvireruke kwavari. Yakaita sekuda community service kana uwo imwe ma punishment asiri ekwe vaendesa kujere.
Vamasiye izvi zvinoitwa vasungwa vose here?
Izvi zvinhu zvinoitwa nyaya dzese and zvinhu zvinoitwa kuti pasave ne ma unnecessary atikati ma incarcerations kana kuti vanhu vanoendeswa kujere ivo vachikodzera kuti vapuwe mutongo kuti vaite community service kana angadzi pachirungu ma alternative forms of sentencing.
Saka apa vanenge vari mudare redzimhosva.
Izvi zvichaitika atingati virtually havazi kupinda mudare recourt, havazi kupinda mucourt, vari kuitwa patingati pazoom kana kuti virtually vari kwavanenge vari because iri danho iri harinei zvakanyanya nekuti vave pachi pinda mukoti jaji aripo because ringe richiitwa ne ma officials anoita senge ma social workers anenge achizopawo ma recommendations kudare kuti zvaanenge vaonawo kuti anowo vaTrump munhu akamira so and iwo maonero avo vanokwanisa kuti vaTrump nangu vakazobatwa nechi nedzimwe mhosva vanokwanisa kunzi vaite atingati ma alternative sentencing iayo in terms of ma court guidelines.
Gweta uye vachishanda nesangano re All Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas naTanonoka Wandewe Studio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Magadi vashamara. Inoitwa Efalo Hobe. Muno muSouth Africa nekuda kwenhamo nekushaya mapurezidendi anotonga zvifei munyika medu. Tina mapurezidendi anotonga nedemo anotaura sina, hanzi kana asina chokwidza kwidza bhurugwa rako. Munoonawo zvine musoro here izvo zvavanotaura? Asi tandoziva one day gwenzi rakasungirwa mbudzi richapfuta, rikashaya achadzima moto kana kuti achaikurura ipapa ikabva yatsirapa. Negwenzi rairo rairi kudya mbudzi yacho iyoyo haatora zvina basa pavara munangagwa nanachiwenga achiswera kufundzira vanhu pane kuti vake nyika iva kuswera kufunga kuti tingavhudzira vanhu sei kana kuti tingabira mavhoti sei. Ndo zvari kungofunga izvozvi pavari.
Ndoda kungotaurawo nyaya iri kuzvizavane kuzvizavane uko kumimosa uko kumimosa maini kambani iri kuzvizavane kwaita hori. Studio 7 tibatsireiwo pamobata nyaya dzehori, batai nyaya dziri pamimosa apo panyanya kuita hori. Macontractors asi kupiwa mari dzavo dzakakwana especially FC Platinum. Tibatsireiwo Studio 7 kubata vandiyamba vandiyamba general manager vatibatsire. Hatina simba rekuti tivaone, tibatsireiwo Studio 7 tatenda.
Agara muno muZimbabwe kuti tinga ichakundikana rekuno hana chati munzara rekuru vanokwanisa kuikunda nokuti chiripo ndechekuti vari pachibage chiri kuuya kuno sekumakonde kuno sabwa anogona kuva nevanhu vanosvika kuona kuma 75 anogona kupuwa masaga 4 echibage odzishiya vanhu avo uye pamasaga achifuwe vaanopiwa anobvibva kana makaunganidzana mukaita masaga aupagaika panenge kuna kuri vanhu 10 modzibvise ma10 cents $ patransport ndo zviri kunoku vosaga regarigari kuita dhora asi hurumende iri kutaura taiwa hatisi kubhadharisa mati kuno kuvanhu macancelors acho nemachairmen vari kubhadharisa madhora pasaga regarega.
Makadii pastudio 7 ana mukoma Blessing ana mukoma Jonga. Aiwa tinotenda hayodo tinotenda neupdate yese muri kutipa tinotenda. Ndoda hangu kutaura pamusoro peelection South Africa ini ndandoda kutaura nezvayo kuti iyo macoalition acho magovernment wa transition anoda kugadzira ngaavhira angosiyana nayo ANC yacho ana EFF ana MK vabvira vasiyana naye Ramaphosa ndimunhu akatoomesera muno muZimbabwe kuti tidai izvezvi zvitiri patiri ngaarege.
tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nezveukama hwezimbabwe nerussia uye zvatinoreva kuvana vezimbabwe anokuonekai ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiyai muina taboka ncube
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamgela ngenjabulo enkulu emsakazweni ye Studio 7 ngomvulo omhlaka 10 Hlangula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukhulumende welemalawu uthi indizamchina ebithwe lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Saulos Lausthilima ayazakali ukuthi ingabe yengaphi. Induna ekhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurawundi olumele luqale ngenyanga ezayo umtshana Khumalo uthi ngalalwazi lokuthi kuyini okwenzakalayo ngalolu hlelo. Inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program ithi phakathi kwezabelo ezingamachumi ayisithupha eZimbabwe ngezimbili kuphela ezilokudla okweneleyo okwenela umnyaka okukhomba ukuthi indlala ilokhu ibhakile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhulumende welemalawu uthi indizamchina ebithwele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Saulos Lausthilima ayazakali ukuthi ingabe yengaphi. Ugugwalo olulotshwe ngusomlomo wedalela eParliamente yakwelemalawi umnumzana Colin Zamba lindizamchina eye obutho isuke esigodlweni selilongwe ekuseni ikhangelelwe ukufika egcekeni leMzuzu International Airport kodwa kuze kwabantambama ingakafiki njalo ingasabonakali ebulenjini. UZamba uthi ingatsha ezihlenga abawelwe zingozi ziphakathi kokuyidinga lindizamchina. Kulokufuthelana phakathi kwamongameli Lazarus Chakwera lomsekeli wakhe osenyamalele uChilima. Abalibili laba babumba uhulumende omanyano bavumelana ukuthi uChakwera uzabusa okwehlandla elilodwa kodwa walela esihlalweni okwadala ukufuthelana lokhu. Oqoqa uhlelo lokukhulumisana ngenjongo yokulungisisa udaba lwegugrawundi njalo eligqetha elikhulu lelizwe unkosikazi Virginia Mabhiza uthi imihlangano yabahlukuluzwa igugrawundi izaqala ngenyanga ezayo. Utshele Studio 7 ukuthi uzaqhuba umhlangano lomkhokheli wezinduna unduna Mtshane Khumalo lomsekeli wakhe unduna Fortune Charumbira kusasa behlela ukuthi uhlelo lolu luzaqhutshwa njani.
All he said is ours is simply to facilitate that they be hearing and to see to it that those that are going to participate in the hearings are also asked.
Amalungiselelo wonke aseqhutshiwe. Umsebenzi wethu ngokuqoqa imihlangano le lokubona ukuthi wonke umuntu uthola ithuba lokupha umbono wakhe. Sikhuluma nje nikhangelele ukuqhuba umhlangano lomkhokheli wezinduna lomsekeli wakhe kusasa ekuseni. Yikho lapho esikhangelele ukukhuluma ngokuthi lungaqala nini lolu hlelo kodwa sikhangelele ukuthi lusungulwe ngenyanga ezayo.
Unkosikazi Virginia Mabhiza uqoqa uhlelo lokulungisisa udaba lwegugrawundi njalo eligqwetha elikhulu lelizwe. Ube secingweni leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxhumana lokhokhela izinduna unduna Mtshane Khumalo othi lanxa beyibo abazakhokhela lolu hlelo abakabi lolwazi lokuthi luzaqhutshwa njani.
Sawubona lati sokuphuma emaphepheni kodwa asikahlangani ngakho siyalungiselela nje ukuthi laba abakhipha emaphepheni sihlangane lapho kwenzela sikuhlanganiseka kanye. Wakwazi la ukuthi kwasekusesimeni sokuthi makuya lontsho kwinto kwakhona kwasekusima. So nxa sekuvuselelwa hhayi besingakahlangani ngakho.
Kodwa nxa likhuluma labantu nje abayibo abahlangana lodubo lwegugrawundi lolu bona abathini bakhangelele na ukuthi uhlelo lolu lube liqalisa?
Hayi phela nqubokoza ukuhlangana labantu ngento engakalontsha uyafika ufika uthini khona ngani abantu bathi asikakwazi lokho ukuthi into kumele liyenze. So akuna muntu oseke wahamba ku-ground ebuza ukuthi abantu bathini ngaphandle mhlawumbe bezombangazwe labo bangakwenza ngesikhathi sabo. But nathi vele siqondane lapho asikakwenza ukuthi sihambe siye ebantwini sizwe ukuthi bona bathini. Sithemba ukuthi singaqeda i-outreach program kuzabe sokuphuma sibe ukuthi bona abantu bafuna ukuthi kwenziweni ngohlupho lolo lwabakhona.
Kulezinye njalo indaba ebezibe khona laphana ngesikhathi abanye bekhonona ngokuthi uhlelo lolu alusoze lupholisa amanxeba njengoba abanye babesithi kufanele kulethwe njalo abetheswa umlando. Izinduna ezinye lazo zithini ngalokhu zilungiselele kumbe zilokhu zisakhona na ezinye?
Njengoba ngishilo unzima bakhona yibo lobo ukuthi sina njengezinduna esifuke ukuthi silandelele lolu hlelo singazake sibakhulumele ukuthi bona bafuna ukuthi kube njani. Kuyalindelwa bona ukuthi batsho ukuthi bafuna ukuthi kwenziwe njani. Okokuqala nti kuzaba yikho khona ukuthi batsho ukuthi hhayi thina sibili uhlelo lolu lwasathintana lalo fonxa lathintana lalo lifuna ukuthi kwenziweni batsho futhi ukuthi bona bafuna ukuthi kwenziwe kwenjani. Besekuhanjiswa-ke ku-president khonalokho ukuthi hhayi abantu bathi bona bafuna kwenziwe lokho nalokho.
Unduna uMtshane Khumalo ngumkhokheli wezinduna obexoxa ecingweni leStudio 7. Icele lebandla leMthwakazi Republic Party selisole uMongameli Emmerson Mnangagwa ngenkulumo ayethulele uMongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin esola amazwe angomakhelwane abalisa eleZambia leMalawi ngesizo omunye wabagcina isihlalo baleli bandla uMnumzana Chilumbo Mudenda exoxa loChris Gande oweStudio 7.
Into yokuqala engithanda ukuthi ngikhulume ngitshele abantu beMathebeledenzi ngeyokuthi uMnangagwa engakayi eRussia esiyakhuluma kubi ngopresident weZambia esuka lapha ekhaya uqale ngokuthethisa inkosi uLobhengula eselapho kade evula izikole eziyi-17. Sihlezi sikwazi ukuthi abantu bemashonaleli bakhuluma ukuthi inkosi uLobhengula yathengisa ilizwe ngechukela. Wakukhuluma uMnangagwa engakathethisi His Excellency the President of the Republic of Zambia uHH. Into leyi abantu beMathebeledenzi ndikufuza ukuthi beyinanzelele. Uthethisile ubaba uMnangagwa engakathethisi uZambian president. So uMnangagwa is attacking every sovereign nation in the Southern African region. Ngoba thina eziMathebeledenzi we are a sovereign nation. Uqalela wakhuluma kubi ngenkosi, inkosi elembali, inkosi elembali yempi, yephuphu, impi, yegadade, impi, eyalala phansi. All those Beckleys were meant to fight ecolonialism. Yiko esikukhulumayo bantu bakithi ukuthi ukuthethiswa kukaKing Lobhengula kuyafanana lokuthethiswa okuyenzwe kumbe ukuthengiswa okuyenzwe upresident weRepublic of Zambia uHichilema Hakainde ubaba uLokuzeni uMnangagwa. Sehamba kathesi sesiyabamba elinye ilizwe sesithi uHH upresident weZambia sethengise ilizwe ekuma-Americans. Ule power yiphi uMnangagwa ukuyalelwa upresident weZambia ukwenza ama-bilateral relations ngelinye ilizwe? Who's top team ukuthi engakhulumi leRussia? That's the bone of contestation. So thina njengabantu beMathebeledenzi libe kwazi ukuthi abantu beZambia abelembali labantu beMathebeledenzi ngendaba ye-liberation struggle yithi esakhulula isizwe through iZebra.
Lona uhambo lwakhe uMnangagwa kwele Russia kunye lase South Korea. Lilubone njani luthi hambo olu elingathi lina luyaphathisa na isizwe?
Akula nto isibenefita uthini. Into ayihambelayo yokuthengisa ama resources yenu. Into ayihambeleyo yokuyokreacha ibizo lokugijimisa i-corruption yabo Whitney Otivayo. U-Whitney Otivayo by popular a criminal convict at West. Watati mali yeGwanda wayidla. IGwanda kathesi ayila uGate.
Umnumzana Chilumbo Mudenda ngomunye wabagcina isihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. Inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program ithi phakathi kwezabelo ezingamachumi ayisithupha eZimbabwe ngezimbili kuphela ezilokudla okweneleyo okwenela umnyaka okukhomba ukuthi indlala ilokhu ibhahile elizweni. IWorld Food Program ithi izasebenza ngokuphuthuma lezinye inhlanganiso ukudingela abalambayo ukudla bona ababikwa besedlula izigidi eziyisichiya ngalombili 8 million. Ngakwelinye icele iparlamente ihlaziya ukugantshelwa komthetho we-Private Voluntary Organization Amendment Bill okungaphoqa ezinye inhlanganiso ezizimele ukuthi zingasebenzi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo ezokulima njalo owayengumeya wedolobho leGwanda.
Njengoba bevele bengazange bavune lutho, izulu kalinanga, kambe kwakwaba ngaphi nini lapho abantu abaswela khona ngisho amanzi ngoMarch, April. Angithi labo izifula lamadamu kuyabe kusagcwele. Khathesi sokomile, sokuchile konke lezibholane lezikotsho lapha akade bezama ukuthelela khona ezingadini bathole okuncane lakho sekuchile. Nxa kuthiwa okukhula kula mkhosi kuchiwo khona lokhu.
Inhlanganiso ye-WFP ithi ngolwesithathu izakwabela abaswelayo imali eChinoyi. Kambe lokho kuyaphathisa yini?
Bangaki abantu abangeneliswa yi-WFP khona eChinoyi lapho? Abantu abakufuna kakhulu yikudla ngokwakho. Ngoba leyo mali izathengani ngapi? Oyingabe kungapi? Abantu bakhangelele ukuthi leyo mali kayithathwe iqoqwe ihlanganiswe iyethengela abantu ukudla abantu babehamba besiya kuthola lokho kudla kulokuthi banike abantu okuyimadlana khona kwabazabanika khona.
Impumela yokuhlaziywa womthetho we-PVO Amendment Bill ingaphathisa kakhulu yini kulolu daba?
Kwakuvele kungaqondanga ngombono wami ukuthi uhulumende asukelane lazinhlanganiso lezi ezinceda abantu ngesikhathi esinje. Kukhathesi abantu bevele besilabo World Vision, o-Christian Care, kuningi nje izinhlanganiso kade kunceda abantu. Uhulumende abe sevusa umhlonga axabane lako ezikhangelele yena engakhangelelanga abantu. Phela singakhohlwa ukuthi kakho umuntu kuhulumende ophila ngokudla kokukhangeza ilezi nhlanganiso ezizimeleyo. Kanti vele inhlanganiso lezi ezizimeleyo zezibe khona kuyini? Andikho ukwehluleka kukahulumende. Kumele ngabe uyazibonga kulokuthi azichaphaze. Nxa i-amendment ingaphuma isithi inhlanganiso lezo kazibe le ndlela yokusebenza ebalulekileyo njengoba bezisebenza, engxenye abantu bangasiza, zivala ubunqunu bakhe bukahulumende bokwehluleka ukukhangela abantu bakhe. Nxa i-amendment ibuya kayikhuphe khonoko kukahulumente okwenza ukuthi zisebenze nzima, kakwenziwe kube lula.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulezwa kulima njalo owayengumeya wedolobho leGwanda obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga oweStudio 7. Ixuku labantu litshengisele esigodlweni senhlanganiso yabantu abaya emacansini beyibulili bunye e-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe eHarare izolo besithi abantu laba kumele basuswe elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Abakade betshengisela laba bebesithi imsebenzi yenhlanganiso yeGauss iphambana lomthetho wokudalwa kwabantu. Bebephethe amabhakane alembhalo esola abantu laba egoqela ethi phansi labantu abalobubili bunye. Asibafuni eZimbabwe. Basole kakhulu abantu abathandana bebulili bunye, befunga besithi bazatshela uhulumende avale amahofisi enhlanganiso le. Amalunga enhlanganiso yeGauss athi afice amahofisi ayo elotshwe amabala okuba atshiyane lemsebenzi yawo yokukhuthaza ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Omunye osekela ukutshengisela lokhu umnumzana Zakithi Chuma uthi kavumelani lezenzo zabantu laba.
So okwabhuti lobhuti akuzange kwabakhona since kudala okhokho bethu babekwala. Lokhu vele sithi kuyazila, siyala phansi phansi ngalaba abafuna ukusitshintshisa imicabango yethu, befuna sivume ukuthi izitabane zibe khona. Yithi hayi, mina ngime njengami thina ngithi hayi, it's a non-starter. Siyala lokhu izitabane no lapha eZimbabwe elizweni lakithi asifuni izitabane.
Lokhu kusekele ngumnumzana Simbarashe Maringosi ongumfundisi othi eZimbabwe akumelanga lamukele okwenziwa ngabantu laba.
But ngenxa yokuthi izinto ziyaguquka, but asingeke sikuvumele ukuthi kwenza ngale, because kuzandani kuzahlukumeza abantwana abancane, kuyaba yimfundiso ebantwaneni. Then which means ukuthi that will of God ukuthi abantu zalanane London is being cancelled, akusela nto eqhubekayo. And esintwini sethu siyabe sithukiwe kakhulu ngabakhokho bethu.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yeGauss umnumzana Chester Samba uthi okufunwa ngabantu abatshengiseleyo laba kuphazamisa ilungelo labo.
So we're saying that we encourage people to protest. I think it's good that they are able to express themselves.
Sikhuthaza abantu ukutshengisela, kodwa sithi bengasebenzi udlakela kwenza lokhu. Siyafuna ukuba siqoqe loba singavumelani. Asifuni abantu abaphambana lamalungelo abanye besenza okwamalungelo abo.
Umnumzana Samba usolwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mlungisi Nkomo othi kabasoze bagoqe izandla kusiba lomonakalo wokuvumela imikhuba athi ngiyakwamanye amazwe. Ukutshengisela lokhu ukuza ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lokholo awe-United Methodist Church kweleZimbabwe etshengisele ngenyanga edluleyo esola ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Uhulumende weZimbabwe ubikwa engasekeli ukuthandana kwabantu laba, njalo isisekelo sombuso selizwe kasicaci ngalolu daba, kodwa asivumeli ukuthathiswa kwabo emacaweni loba emthethwandaba. Ngomnyaka odluleyo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga waloba incwadi esola ukuphiwa koncedo lokufunda kwabantu abalobulili bunye esithi kumele bayekele izenzo zabo ezimbi. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zathi lokhu yikwephula amalungelo abantu laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezempilakahle namuhla intatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku uhlolisisa umkhuhlane wesilumo othiwa yi-endometriosis olakho ukwenza ukuthi owesifazana aswele inzalo.
Abezempilakahle babika uba oyedwa phakathi kwabesifazane abalichumi uhlaselwa yisilumo nyanga zonke. Lomkhuhlane ubonakala nxa wesifazana esiye esikhathini azwe ubuhlungu kumbe esiya ngaphandle lalapho esiya emacansini. Ubuhlungu ubuzwa laseqolo esizwa ephela amandla njalo engani ufuna ukukhipha. Phakathi kwabesifazane abane abangelanzalo, oyedwa kulabo abalomkhuhlane lo kungenxa yesilumo. Udokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo uchasisa ngokujulileyo ngomkhuhlane wesilumo.
I-endometriosis le kumbe isilumo umkhuhlane oyenza omama bezubuhlungu kakhulu nxa besiya enyangeni. Isilumo lesi umuntu uyabezelwe laso, khanya kuyabe kungahambanga kuhle ekwenzakaleni isibeletho sakhe, kokuthi inxa yenyanga yonke ewophe ewophele phakathi kwesisu yikho kwenza kube buhlungu kakhulu kwenza ukuthi kube sezithweni eseceleni njengesinye kumbe amathumbu umuntu azobuhlungu ngoba igazi labe lisehluleka ukuthi liphume
ungwenya uthi isilumo siyelapheka
iyelatshwa ngokuthi uyaphiwa amaphilisi ama-painkiller kodwa nxa kusehlula njalo azagcine phiwa amanye amanjekishini a-specialized kodwa nxa kusehlula njalo umuntu angayenziwa i-operation yokuthi i-endometriosis leyo iyetshiswa kodwa inzima ngoba kwesikhathi iyabe igcwele esiswini inamathele emathunjini kumbe inamathelane esinyeni yikho siyaxwayisa amantombazana labomama badinge uncedo ukuthi bangancediswa njani ngodokotela
umongi osebenza kobulawayo umnumzana Daniel Mvundla uthi ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu ngakho ke nxa umuntu esizwa ubuhlungu kufanele athole usizo kwabezempilakahle
I-endometriosis singathi kulapho inyama zesibeletho zisemathunjini kwesifazane. Umkhuhlane lo uqala ukuvela nxa intombi isithombile isiqala ukuya esikhathini. Kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo ungahlasela amankazana onke emulini inye. Ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, akumelanga abesifazane bakuthathe njengenjayelo ukuba lesilumo. Isilumo singesinye sezizathu sokuswela inzalo. Siyaqonqosela ukuthi abantu badinge usizo kusasemasinyane.
Unkosikazi Thobekile Khumalo owahlola watholakala elesilumo ukhuluma ngomkhuhlane lo.
Ukukhula kimi kwakuya lobuhlungu obukhulu kakhulu. Bekusithi amalanga ami ukungena esikhathini engasondela ngise ngibe le-stress ngoba ubuhlungu bakhona budlulisile. Khona bengisithi ngingaqala ukungena ngisesikolo so ngihle ngitshayise bekubuhlungu ukuba wonke umuntu eklasini yabe sekwazi ukuthi sengisesikhathini. Izinto lezi ezesibeletho khanya zivile ama-complications amaningi ukuthi abantu sabe singazi sabe singafundiswanga kabanzi ngalokhu
ingcwethi kwezempilakahle zithi imbangela yomkhuhlane wesilumo ayaziwa ngokunjalo indlela zokuwuvikela zingekho kodwa okumqoka yokuba izibonakaliso zalo mkhuhlane zona ziyelapheka inyanga kaMbimbitho minyaka yonke isikhathi sokulimukisa uzulu ngalo mkhuhlane kodwa lokhu kusasilela ngoba inengi licetshiswa ukuba ubuhlungu bokuya esikhathini buyingxenye yomuntu wesifazane. Okunye okwenza kube nzima ukuba uzulu athole usizo esibhedlela yikuba indaba eziphathelane lokuthomba azandanga ukuxoxwa ngazo emakhaya okwenza umntwana oyintombazane afele ngaphakathi engatsho ukuba uzwa ubuhlungu nxa esiya esikhathini. Ugogo uLina Chuma uthi bekhula kwakungaxoxwa ngokuthomba njalo isilumo sasibukeka njengomkhuhlane ongadingi ukwelatshwa esibhedlela.
Sikhula lathi sakufica kuthiwa kuyazila ukuxoxa ngokukhula lokuba sesikhathini. Kulesilumo esiduna, kulesi sikhathi esivala inzalo ngesiduna, kwakuyelatshwa ngesintu kodwa khathesi. Kuyazila ukuthi ngabe ngixoxa labo abasukulu ngibatshela singenemukho esilumo. Vele isilumo saye singayelatshwa esibhedlela. Kubukheka nje ingathi ngomkhuhlane nje ongamelanga uye esibhedlela.
Kodwa abezempilakahle sebekhuthaze ukuba nxa owesifazane engatshengisela izibonakaliso ezigoqela ubuhlungu bokungena esikhathini obeqolo lokuya emacansini kungaqiniselwa. Kodwa kudingwa usizo ezibhedlela ngokutshetsha. Imele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
KwezeMelika, ucwaningo olwethulwe ezinhlanganiso ezithiyeneyo luthengisa ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka etshengisa ukuthi ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden. Lokhu kwenzakala lanxa umnumzana Trump watholakale lamacala wokungethembeki emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulayo zombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi, election le siyibonayo ebuyayo ngantwa asikwazi ukuthi ozaba enqoba omunye ngubani. Ngoba sibona kathesi umnumzana Donald Trump leading in Nevada by 5 points. Iyo ingantwa swing state. So ukuthi anqobe kumele athathe 3 of the 7 swing states ukuthi anqobe umnumzana Biden. So kathesi hayi ngantwa anything can happen. Ngoba siyakwazi ukuthi ama elections alapha they are very unpredictable and abantu abaningi bakhomba ukuthi the cost of living and inflation under Biden has not been good. So yeah, kungabonakala ngathiwa unumzana Donald Trump engena eWhite House okwesibili.
Khona ukutholakala umnumzana Donald Trump elecala kuke kwabangela na ukuthi usekelo lwakhe lwehle kancane.
Amacala akhe lawa okwakathesi masibona ama polls ucwaningo ukhanya ngathiwa abantu abaningi they have not really paid attention. Ngoba siyakwazi ukuthi abantu abanemelela ama Democratic le Republican conventions after that abantu bayasebe serious. Ngoba okwakathesi siyakwazi ukuthi isikolo ngathiwa sezivaliwe and abantu bayenza different things. So okwe election Keto is not a priority. But I services kangela ngabo July, August, September. Konapo kuyabe sokukhomba ukuthi hayi umuntu ongantwa uzangena kuyabe sokumanjani. So kwakathesi hayi ambona amacala wona lawa ngantwa ayamphambanisa. Ngoba singakhangela i-national poll ikhuluma ngokuthi umnumzana Biden is leading by 1 percentage point. So that is nothing ma kuli a tight race enjana. So hayi asazi ukuthi uzozala nkomoni okwakathesi.
Umnumzana Tim Moringayo ucubungula ezombusazwe. Okwakhathesi sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ezivuka njani ma-studio 7 abasakazi abahle basinika indaba ethi qakathekileyo. Ye, uChamisa uyasulwa kodwa singamsolini uChamisa. UChamisa ngokusikipa down from i-politics useve iy'mpilo zabantu. Abantu ade bebulawa yizalo bebulawa kanti sithi kube ngawe uyayenza iphathi. Khona ababi sephathini badayisa ukugejwa bebulawa lawa yizalo. So kaqala ami ami esibila sikhohlwe nge-politics sizabona labo kudala labavela impilo yabo siphitha.
Into engizibuza yona ukuthi kathi kibo khona lapho ababuya khona akula bantu abahluphekayo na. Abantu abahluphekayo bakobulawayo, abantu abahluphekayo bangapha kwamthakathi bazovule amasonto wabo. Abahambe kuyovula amasonto wabo uvule. Asiwazi that is lawo ethu amasonto. Bona bangabantu bana ukuthi mabefika endaweni bafuna ukuvula wabo amabandla. Why bengathi bona bangabokufika la kumele bejoyine la, bejoyina wethu amasonto. Hayi ukuthi thina asiyazi isonto esonto ekhaya. Bahambe bekwenza kibo lebesisukela.
Zalibonani ku-Studio 7 linjani ku-Studio 7 likhuluma lo nkomo la. Kanti mina ngicela ukubuza abantu be-Studio 7 nxa lidinga ukuthi likhulume lomunye umuntu ongabe ekhuluma emelizane PF akekho omunye umuntu elingakhuluma la ngaphandle kwalo kuthiwa ngu-Joseph Chu. Ngoba lo kuthiwa ngu-Joseph Chu mina angikwazi ukuthi ngumuntu o-right or ngumuntu oyesaba ukukhuluma iqiniso kumbe kwathi ungakhuluma iqiniso siyakubulala kumbe kwathi ungakhuluma iqiniso uyakufa. Hayi kambi ngingaba umuntu ongakhuluma into engazisiseka kuhle ngoba lo Joseph Chuma lo no ugcwele iganga nje ugcwele iganga ugcwele ihlathi sehlathini nje kakwazi ukuthi ungaphi nxa ekhuluma vele ngoba kuthi mbele idinge mbele uget 7 nje ofunde Chitungwiza umbeseke nje ongakhuluma ngento zezane uget 7 nxa engakhuluma ngcono kulalo Joseph Chuma.
Ye Studio 7 mbingelele basakazi bami bengenabalandeli kuthimba nokwakaswet ngiyamuza umnankagosi chasi kuyaziqhenya ngemfundiso emoyeni uyakholisa udla imali yelizwe labalandeli bakhe la kuchuma lezisekezi zakhe lezi ehlobo zakhe lezi ezokuphakamela osifakileyo esikhundleni uyaziqhenya ngempela uyakholisa.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwethu olwe Live Talk lapho sikhuluma khona ngobudlelwano obukhona phakathi kwelizwe leZimbabwe kanye lele Russia lapho akade kulo umongameli umnumzana Mnangagwa evakatshele kulele lizwe waqhuba umhlangano lomnumzana Putin. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube lisayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.